Yeah, actually, like our application here, Bill, and the Bill that you write for, in terms of constitution, says what you to Pascala, when they write in terms of constitution, you can apply a bill. Saka, Zaitwa, and judges, Zokuri, judgment, Zulu, Zagara, Sita, my judge in Zimbabwe, but Zulu, Zoti, Isusu, Knona, says, oh, it is bill application. Kurisepa judgment kupata iso kufana nuku wedzira nuzua wa skala wa rimchisaria.
Saka pane matanu ira anogona kutorwa na wa skala kana magwetao kutinyaya inge ichi kasika kufambisikwa kumatari.
Kana zada iso hapana hapo za wana kwanza kuita because if iso kurisepa judgment zunu ziripa mtemo ya tikati i procedure ziripa mtemo but kurisepa kwe judgment kwacho wakufa ukuzo ti judge waite mazuwa akawanda asina kupa mutongo we bill.
Tunaona kuti hapana kupiwa zuwa richazopiwa mutongo waasende kwa uyu. Zvinorevei izvi?
Zvinhu zvinokachamadza because kana iri application ye bill zvofa kuve zviri pachena kuti vasikala vari kufanirwa kupiwa bill here kana kuti kwete because kuenda kwavo vachinoapply a bill zvavaita nhasi izvi zvinhu zvinotaridza kuti vasikala vari kutaura kuti pane anonzi machange circumstances kana kuti nyaya yavo yekupuwa kwavo bell yave nezvimwe zvinhu zvachinja zvokuti dare rofanira kuzoongorora izvozvo robva rapa mutongo but kurizeva kwaitwa application yacho zvinhu zvatingati hazvizi pachirungu welcome zvinhu zvokuti kana vaifanira kupuwa bell judge aifanira kungopa mutongo wavo but now kurizeva kwavaita bell kwachoko zvinhu zvandingati zviri procedural zviri pamutemo but zvinhu zvokuti zvinhu zvatasingatarisiri kuti zvingaitika.
Tinoona vamwe muhurumende pamwe nemubato rinotonga reZANU PF vanga vachimbonyorawo vachikurudzira kuti vasikala vange vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso vachivapomera mhosva yekuti munhu ane chidokwa dokwa chekuparadza mhosva. Munoona sei tichizoona dare richibuda nemutongo?
Mashoko ari kubuda kuZANU PF namamwe ari kutobuda even kumaminista nevanhu vari muhurumende zvinhu zvisina kunaka because zvinhu zvatinoti zvinoindafia nekushanda zvakanaka kwematare kana zvinhu zvakadaro zvichiitika zvinhu zvinopa yatingati pressure kana kuti intimidation kumajaji zvokuti kana zviri pajaji rekudaro jaji anofanira kuva achizvinzwawo zvokuti kana pakazobuda mutongo kuti vasikala havana kupuwa bill havanhu havangambodo tadzi kutaura kuti ZANU PF kana kuti hurumende iri kuinterfere nemaprocesses ehurumende and kana zvinhu zvakadai so zvakatoitika nangwe hazvo kurisepa bill kuri pamutemo zvinhu zvinotarisika kuti kuda jaji ari kutya kupa mutongo kupa vasikala bill nekuti mashoko akadaro anenge ari pajekerere ende uyezve hurumende inenge iri kuinterfere nemaprocesses iyayo.